vamiriri vemasangano anoti Human Rights Watch, Zimbabwe Democracy Institute, pamwe Institute of Public Affairs in Zimbabwe, vakaudza vatori venhau muHarare neZuro kuti havasi kufara nemashandiro ari kuita komishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission, zvikuru sei munyaya dzekuburiswa kwegwaro revavhoti pamwe nekushanda kuri kuita masoja muzek vadewa mavhinga avo vanoshanda neHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica. Vakati gwaro revavhoti ranonoka kupiwa mapato ezvematongerwo enyika. Iko kwasara mazuva mashomanana ekuti dare rinotambira mazita evachakukudzwa musarudzo rigare.
Tanga tichitaura sesangano reHuman Rights Watch tichikurudzira hurumende yavamunangagwa kuti vachimbidzike kuti pave nehwaro hwekuti sarudzo dzichaitwa musi wa30 July dzinge dziri sarudzo dzakachena dzekuti vanhu vese vanokwanisa kuvhota kana kusarudza vatungamiri vavanoda nemapato avanoda vakasununguka, pasina kuvhundutsirwa, pasina kumbunyikidzwa, pasina mheremhere. Saka tanga tichiti mapurisa ngaaite basa sebasa, mautowo ngaasapindira mune zvematongerwo enyika, uyezve sangano rinoona nezvesarudzo rezek Zimbabwe Electoral Commission repachokwadi rakazvimiririra risina kuwana karerekera. Harifaniri kunge richitsigira kana kuti kuita sekuti rinenge rine shungu dzekuti dai bato rinotonga riroraramba richitonga. Ngazve zvinhu zviri pachena, sarudzo dziriko dzakachena.
Munyori musangano reInstitute of Public Affairs in Zimbabwe vatamuka chiri mambowa vakati zek inofanira kutaura chokwadi panyaya yegwaro revavhoti kwete kunyepera vanhu.
Kuti zeki iregedze manyepo sezvaizwa najaji Chigumba kuti takaisa iyo lingi yeindaneti ine website ine provisional voters roll pawebsite rao iro roonekwa richipachenera pawebsite rinenge richishayikwa. Manyepo akadai haadi mutemo kuti azvistopi, asi manhu unogona kutanga kutoregedza kunyepa otanga kutotaura chokwadi achitaura zvindo zviri pezvi pasina kuita zvinhu zvine tsvete.
Mutungamiri wesangano reZimbabwe Democracy Institute vapedzisa iruhanya vakatsigira zvakataurwa navachiri mambowa vachiti zeki yatove muhapwa memauto nezanupf pamberi pesarudzo idzi. Vakati kana zeki ikaenderera mberi nekuita sarudzo zvinhu zvakaita manyama mire mirongo kudai zvichabuda musarudzo zvichanetsa kutambira.
Zeki inotonetsa kuti zviite nokuti zeki akabatwa nemauto, ende isusu tiri kutaura kuti maelection edu hakwanisiitwa zviri pachena kana mauto achipindira mune zvematongerwo enyika. Mauto ndo akabvisa vamugadzi, mauto ndo akaramidza vatangira kutonga muna 2008 vachiita violence. Saka nyaya yemauto munyaya dzepolitics nemaelections inofanira kugadziriswa. Kana isina kugadziriswa vanokwanisa kuzvitova hwina, asi todzoka paground zero hapana chinobuda nokuti kuhwina kwacho kune kuri kwokunyepa.
Hatina kukwanisa kutaura nasachigaro wezek hamai Priscilla Chigumba kuti ndo pamire komisheni yavo panyaya iyi, asi mazuva mashoma adarika hamai Chigumba vakati komisheni yavo yakazvipira kuita sarudzo dzakachena vachiti komisheni yavo inoshanda yakazvimirira. Panyaya yemauto anonzi ari mukomisheni yavo, hamai Chigumba vakati vanhu ava vakatotsvagawo basa sezvimwewo zvizvarwa zveZimbabwe, saka nokudaro vane kodzero dzekushandira komisheni yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Thomas Chiripasi.